haizi ziva kutuzete izozo zichaitika nokuti vanhu vanoteredzera zvinoda ED semutungamiri wavo. Kuramba kwaari kuita kuti handiye ndinochengetedza constitution, ndindakanyora constitution zvese izvozvo kunyepa, asi zvichakonzera matambudziko akawanda nokuti ZANU-PF ndiyeri kutonga ka. Kana yaakutsva zvinoreva kuti nyika nehurumende zvese zvapwa zvaparara. Tinoona kuti zvichaera izvozviyo za2017 zvakapisa vamwe vasati varesaina. Saka isu neruzhinji rweZimbabwe hatidi kubongozozo nekurasikirwa noupenyu neropa, nokuti zvese izvi zvinoratidza kuti vanhu ava havachadi demokrasi, havachakudzi nekureconstitution, vakuda one party state.
Asika sei muri kudaro vamafa, nekuti ivo kava Munangagwa vakatobuda pachena kuti aiwa havakuda kuenderera mberi.
Dai vakanga vasingati, dai vakabva vazvibvarisa kuimba neizvi nepropozal yacho dai isina kana mbomboverengwa. Saka tinoona kuti mahumbu kutamba pfungwa dzevanhu. Saka zvese izvozvo hazvina kunaka muZimbabwe. Constitution yatakanyora mandemainzi yakuda kuchinjira zvakare ichitya chingotyorwa ichingoparurwa sebeta risina rebasa rese. Siti tati zvakadaro hatimbopatakambozvikudza kana kuti tizembereke vanhu veZimbabwe across political divide. Vari kuzviramba ende vakare vachazviramba.
Ko sei muri kuti ZANU-PF iri kuda zvebato rimwe chete rinenge richitonga kana kuti one party state, nekuti ivo vari kutika chiri kukonzera matambudziko mumapato anopikisa inyaya yekusarongeka kwavo, kwete kuti ZANU-PF iri kupindisa?
Kweteka. Kana vachiti resolution 2 ZANU-PF should be above the government. Government haina kuitwa neZANU-PF, ine matechnocrats, parliament, judiciary and executive. Saka that's what makes government. Zvino kana ivo vari kuti party is above the government, it means they are above the judiciary, they are above the parliament, which is dictatorship in one party state.